Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera gunyana 7 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi iri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hama dzevembo wemutungamiri wenyika va Robert Mugabe dzodya marasha zvitera kushaya kwa Mugabe kuSingapore.
Havana kuziva kuti haicha kutikira mumaoko avo, saka kuti vachiti mberi kune rima nenyaya yekuti hazvichaendeka zvichaitekongo nekuti hamungatariki peguku rauti munonge patsanangwa zvinobva yakange iri mumi ofmedia akanga ari media apandiyani akanga achipenga wacho.
Vamwe vakashanda navamugabe munguva yehondo vopawo maonero avo pautongi hwavamugabe apo vakanga vachiri panyanga. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanosangana nechikwata chethe Elders muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hama dzevaimbove mutungamiri wenyika va Robert Mugabe avo vakashaya nezuro kuSingapore kwavanga vachirapwa vanoti havafi vakaregerera mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nepamusana pemabvisiro avakaita vamugabe pachigaro. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa aenda kumusha kwavamugabe kwazvimba mudunhu reMashonaland West ndokuti panyaya inotevera.
Pamusha pavamugabe uyo uri pedyo nechikoro chekutama mission painga paine vanhu vangangosvika makumi mashanu vanosanganisira veukama vanoti vaota chidhakwa vaAlbert Mugabe navaLeo Mugabe pamwe nevashandi vavamugabe. Vanozviti tete vavamugabe ambuya Josephine Jaricha vanoti vabayiwa panyamanhete nerufu rwavamugabe.
Kundi ngazwisei ndabayiwa ndatove munhu atobayiwa moyo ndaurayiwa handisisiri munhu ndatove chimwe chinhu chemangamanga ndaichengetwa nababa vazvinodadisa nehunhu hwavo chikuriro chaamugabe havana kana chihure kana chii asi rudo kumunhu wanga asina mhosva kuti ndewekwamadyira panze kwaamai kana kuti ndewekwangu kwagushungu kwete.
Ambuya Jaricha vanoti mhuri kwamugabe haina kufara nemabvisirwo akaitwa hama yavo pachigaro navamunangagwa. Mumwe mushandi wavamugabe kwemakore makumi matatu vaRabson Chikati vanoti vari kurwadziwa zvikuru vachiti vanga vasingafungire kuti vamugabe vangafe pari zvino sezvo vagara vachienda kunorapwa asi vachidzoka vapora.
Toshokeka kuti staiti kufunga kuti uri kurapwa kuti uguya wapora. Tabatikana zvikuru handina kuita zvakanaka pamusha paita mukuru wedu kuru musha kuru pabasa nekuti izvozvi basa rangu ndo basa rangu randichitete pano shandira ipapo iwa wamatengo munona kubva kunomafira mvura.
Mumwe mugaro wemuchinoi vaIsrael Nyandoro munin'ina wevaive nhengo yakavamba bato rezanupf vaGeorge Nyandoro vakashanda navamugabe kwenguva yakareba vanoti mhuri yavo iri kuchema nevamwe nekurasikirwa navamugabe avo vati vakarwira rusununguko rwenyika.
Rasikirwa zvikuru nerufu rwafo mapresident wedu. Asi igamba guru renyika nekuti within the mativi ese nyika chamembe mabvazuva kumaudzanyemba muAfrica hapana vasingazive vamugabe.
Vanyondoro vanoti kunyange hazvo vamugabe vakambotadzawo mukutonga kwavo hapana munhu anogona zvose mukurarama kwake.
Bongu pangave apa nepapa hatina kumboona munhu anoita zana pamusoro pezana. Zvese zvaanoita panowanikawo zvimwe zvinenge zvichikanganisika. Achikuru ndezvekucherechedza zvakaitwa nemunhu zvakanaka.
Mumwe wechidiki vaAndrew Mwaera vanoti varasikirwa zvikuru nekufa kwavamugabe vachiti panofanirwa kuitwa horodhi kuti vacheme vamugabe sezvo ranga riri gamba reAfrica yose.
Tarasikirwa zvisingaiti negamba iyi mundarawo yevatirwadza aenda tisina kuzvitarisira. But chiri kuti surprise ndechekuti hasati zvaanaunswa here Bozi Mafregi tichiri kumona ari mudenga aya. Tisizoti kuvenga here kana kuti kudii, vanofanira kumurespecta mundarawo because he is an icon, national icon. He should be respected and we are appealing to Mr. Mnangagwa vatipo horidhe nemagetsi. Tinochema takazorora paZimbabwe.
VaMnangagwa vakaudza vatori venhau kuti vamugabe vapiwa remekedzo regamba renyika. Muzukuru wavamugabe vaLeo Mugabe vanoti vakamirira hurumende kuti ivazivise nezveurongwa hwekuvigwa kwemutumbi wemufi. Vamugabe ava vakabviswa pachigaro nechisimba nemauto achitungamirirwa nevaive mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga muna mbudzi 2017 vakashaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu. Vamugabe vasiya mudzimai amai Grace Mugabe nevana vatatu amai Bona Mugabe Chikore, Robert Jr. naBela Mai Chatunga. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba ndine Apa Chigoriwa.
Vaimbova gurukota rehurumende vaSevia Kasukuwere avo vakatiza munyika vachienda kunopotera kuSouth Africa vasvika kuSingapore nhasi kuitira kuti vanobatsira mhuri yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuitira kuti mutumbi wavo uunzwe kumusha. Mudzimai wavo amai Grace Mugabe vari kuSingapore kwakare. Nyaya yekuti vaMugabe vachavigwa kupi iri kunetsawo kunyange hazvo vakaitwa gamba nehurumende. VaMugabe vanonzi vakati vanoda kuradzikwa kumusha kwavo. Hatina kukwanisa kubata vakasukuwere kana womutauriri wemutungamiriri wenyika vaGeorge Charamba kuti tinzwe kuti zvinhu zvichafambiswa sei. Mumwe muzukuru wavamugabe vaPatrick Zhwao avo vari muhupoteri vati havakwanise kutaura pari zvino. Mutungamiri weMDC vaNelson Jamisa vasangana nhasi nechikwata cheThe Elders amai Mary Robinson pamwe naamai Graca Machel. Vaviri ava vasanganawo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Chikwata cheThe Elders chakurudzira kuti vaMnangagwa navachamisa kuti vaite nhaurirano. Blessing Zulu weStudio 7 abata vachamisa kuti tinzwe nezvemusangano wavaita.
Hongu, taita musangano wa kumbirwa nevakuru vemuno muAfrica nepasi rose vanosanganisira boka raishanda navaKofi Annan vakazotisiya. Asi sangana nawo ndiivo Graca Machel, Mandela navanga vari president wekuIreland vanonzi ivo Robinson Mary. Vasangana nesu vachida kunzwawo pfungwa dzedu nekuchika mazano pamaonero edu munyaya dzokuti nyika yedu iri kuenda kupi. Tazadzikisa kutaurana uku tichitaura maonero eduwo kuti tinozviona sei pakupedza popoto kana kuti gakava kana kuti kusagadzikana kwenyika kwatinoona kuri kukonzerwa nenyaya yemamiriro ekunze ematengerwo enyika.
Saka imi mavaudzawo kuti kudii panyaya yenhaurirano, makagadzirira here kupinda munhaurirano?
Aiwa ka isi tava tsanangurira nyaya yekuti tine muono watinawo wokuti nhaurirano dzatinokwanisa kungopinda chete inaurano zino tangira pakuti toita sei kuno gadzirisa nyaya yemamiriro akaita utungamiriri wenyika ino. Tinoziziya kuti vanhu vakaenda kusarudzo hapana kuva nekunzwisisana kwakanaka. Ichocho ndocho kutanga chatoda kugadzirisa, tochionesana kuti nyika ingaenda mberi sei muburikidza nekuona kuti chii charwadza nyika. Tisatarisa mhopo iri pahuma kana kuti bundu riri padama, asi tarise kuti konzero chaita kuti bundu ribude, mhopo ivepo, musoro uteme chii. Isu tiri kuti inyaya yematongerwo enyika, inyaya dzesarudzo dzisina kufamba zvakanaka, inyaya yekutungamirira kusina kumira zvakanaka kunoda kugadziriswa. Kunogadziriswa sei? Ngatiwee timuonera pamwe, ngatibatane pamwe chete, ngative nenyika inogadzirisa zvinhu zvose, tova nekubatanidza nyika nemuono umwe chete wokuti chii choda kugadziriswa. Panyaya dzandataura, panyaya dzemareforms kana kuti shanduko inodikwa kuti nyika yedu ifambe zvakanaka, kuremekedzwa kwevana vezimbabwe, kupedza udusura kana kuti hubhinya mumatungamiriro nematongerwo andeitwa vanhu, mukufamba kubvisa nyaya mhirizhonga nechisimba munyaya yezvikodzero dzevanhu vanenge vachida kuratidzira pachena, vachiva nerusununguko, vachiva nekodzero dzavo dzichiremekedzwa. Saka izvozvo ndo zvinhu zvatange tichivapa kuti sino maonero api, nekuti maonero edu takatotaura kuti nechikamu chatinacho chezvinhu zvishanu zvinofanira kuitwa kuti nyika ienderere mberi.
Mutungamiri weMDC Vanelson Chamisa vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi kuti tinzwewo divi rehurumende.
Urongwa hwekutaurirana hwagara huripo kare. Tine political actors dialogue yakaiswa kuti mapolitical parties ese akakupidza mumaelections egore rakapfuura vasangane vachikurukura maererano nekuti kuti nyika yedu ingaenda mberi sei tikunde machallenges atinawo senyika akanangana nezveupfumi hwenyika. Saka iyoyo dialogue tinoona sekuti yakakwana zvikuru kuti igadzirise matambudziko angava achiwanikwa uye achida kuti vanhu vange vachiwanikwa vachitaurirana. Tinoona kuti political actors dialogue iyoyo ine simba zvikuru. Zvino tinozoda zvakare kuti vanhu vose vanzwisise, including my elders, kuti vachamisa vakaramba kupinda munhaurirano iyoyo, vakaramba zvakare kutora chigaro chokuva mukuru wevanopikisa mudare reparliament. Chigaro icho changa chaiswa patira kuti chiite kuti pave nekudyidzana uye nekushandidzana kwakanaka pakati peruling party ZANU-PF pamwe chete neMDC muhurumende. Saka tinoda kuti tizivise ivo maelders ivavo kuti urongwa hwekutaurirana huripo. Hurumende yavamunangagwa yakasununguka zvikuru kunge ichitaurirana neMDC inotungamirwa navachamisa, asi ivachamisa ndivo vakatomira kuti vapinde mudialogue iyo yatopinzwa navamwe kare vari kutopinda mukutaurirana kwacho.
Vachamisa vari kuti ivo havana kuramba kuita nhaurirano, asi vari kuti havadi kuti ivo vamunangagwa vaite ivo mubati wepembe vachitamba bhora zvakare, vachiti kunofanira kuuya vamwe kunyanya vekunze vangava vemusadhaki kana muau vanouya kuzobatsiridza zvakamboitwa kare pai munhaurirano dzacho.
Chinonetsa ndechekuti vachamisa vari kutaura izvi vari papi? Ini ndatichifunga kuti dai vaka vari kutaura izvozvo vari mukati medialogu yacho, vachiti mudialogu ndauya zvangu. Asi ndinoda kuti pange paine mubatanidzi asingabvi munyika muno, anobva kune imwe nyika. Izvozvo zvaigona kunzipa nekuti vaya vari kusangana vari kuwirirana kuti vamunangagwa ndivo vane kodzi yekunge vachicheya dialogu iyoyo, nekuti vamunangagwa ndivo vakawina maelections.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reZimbabwe Election Support Network ZESNI ratumira vaongorori varo kusarudzo dzaitwa nhasi kuGlenview Glenview South muHarare nekumangwe kumasvingo. Tabata mukuru wezvirongwa zveZESNI amai Ellen Dingani kuti tinzwe zvaitika.
Glenview taisa maobservers pane polling yega yega, polling station yega yega iri kuGlenview. Mukutuudza kwavaita kubva makuseni vanga vachizvose zviri kufamba zvakanaka. Tichatarisa nhau yekuti mapolling stations avhurwa nenguva uye zvakare sezvinotarisirwa kuti zvinge zvishandiswa pakuvhotesa zvanga zviripo zvakakwana pese pavanga vari maobservers edu.
Pane vanhu vamanzwa here kuti vatadza kuvhota munzvimbo yeGlenview South kusvika pari zvino?
Tine vataudzwa hedu kuti vanga vachiitwa tenderway, but tazoona kuti vamwe vachona vanga vachitoda kutozamawo kuvhota vachifunga kuti election iri muconstituency mavo. Tofunga pane gwaro ratanyora masikati maona kuti tataura nyaya yekuGlenora neGlenview kuti pane polling station yanga yakashandiswa musarudzo dzegore rakapera, yakashandiswa nevanhu vekuGlenora handiti. Saka vanhu vekuGlenora pavaona pakavhurwa iri pabhodha reGlenora neGlenview vafunga kuti election iri muGlenora. Saka vazhinji vachona vaenda kunozama kuvhota vakaitwa tenderway. Ndopanga paine nhamba yanga yakati kurei paGlenview 9B primary patenwa away. By time yatanyora statement yedu kuma12 panga patenwa away vanhu 33. Saka iyi nhamba yakati kurei chaizvo, but vazhinji vachona sezvamunoziva voters roll vave kunamira panze vanga vachitanga vatarisa masaa avo voona kuti masaa avo aripo bva vapinda vanovhota. Saka nhamba yevanhu vanga vachinzi aiwa hamufani kuvhota pano mune mama polling stations yanga yakatidererei.
Ko sangano renyu pane zvarakwanisawo kuona here padambudziko revanhu vanogara vachida kubetserwa mukuvhota uyezve kana ranga riripo panga paine uwandu hwakadii?
Tine paGlenview 6 pa vota vanhu vaasistwa vanga vakati wandei zvokuti vanga vari papatanyora statement yedu sezvanambotaura tainyora masikati vanga vari 83. Nhamba yakati kurei zvakataona nhamba yakati kurei zvakare kuMangwe kwatiri kuobserva zvakare panonzi paSt Francis Secondary School. Saka tiri kuona kuti vanhu vanoasistwa vanenge vari kuramba vachiti wandei, but mutemo wedu unobvumira kuti vanhu vabatsirwe kana vachida kubatsirwa kuvhota. Vanouya nemunhu wavanoda vanenge vakasarudza kuti vabatsire. Kana vasina munhu yeye vanogona kubatsirwa nemapolling officials kana presiding officer. Saka isu tingori kungotiwo waridzi kuti manumbers ai kana azonyanya tikurei tinenge da kuzofanyatsoongororwa kuti vanhu ava maproblems avo chaiwo anenge ari api. Inyaya yekuti havaoni here kana kuti inyaya yekuti illiteracy here? Kana iri nyaya yekuti toti havaoni, tozotanga kutaurawo nhau yekuti temarecommendations ekuti paitwe zvinhu zvinhu zvekuti vanhu ivavo vakwanise kuramba vachivhota vasarudzo dzavo in secrecy. Kune dzimwe nzvimbo vanobva vavapa maballot paper anoenderana nekuti havaoni anovavabatsira kuti vasabatsirwe nomwe munhu vavhote pache zvavo. Saka tinoda kuramba tichiongorora manumbers iwaya kuti vanhu ivava vakamira sei. Saka tinovimba kuti veZimbabwe Electoral Commission vachatipawo zvikonzero zvakabrekwa down kuti pavanhu vavabatsira kuvhota kana kuti vanhu vabatsirwa kuvhota anoti maassisted voters, zvikonzero zvacho zvanga zvichipiwa zvanga zviri zvipi nezvipi kuti kwanise kuitawo advocacy dzedu tichiziva kuti aiwa dambudziko rine vanhu ndeiri, vanhu vangabatsirikane sei kuti sarudzo dzevanhu dzirambe dziri musecret.
Mukuru wezvirongwa zvezesni amai Ellen Dingani vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tiri kukurukura isu nemadzimai vakasiyana siyana mushure mekushaikwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Gabriel Mugabe kuSingapore nezuro. Tichanzwa kwavari kuti ivo vanoona sei chiitiko ichi.
Inenge tatabete manyondiri kuZimbabwe hanyinangwe kudangotarawo kuna vaMugabe kuti aiwa vakarwa kurwa kakanaka sezvo kubva kuma1980 zvosvika kuma2000 ndopavakanyanyorwa zvichizoendawo mberi svika kumuna na 2017 haa zanga za kurwadza kuzi matongira changa mwitika nyika yanga sio famba zvakanaka uye zvino zvekonzeresa kubva kumudzimai nemamwe makabinet awanga akavatenderedza saka ndinongotiwo mwari aita kuda kwanga wafamba zvakanaka mweya wavo uzore murugare vave vanopiwa pekugara asi kune uimo dzevatisira iyi zvakaoma kwezi hapana chenji lesi kutirwadza kuno kuzimbabwe nokuda kwemwana wavo akatisira munangago zvakaoma akatanga kukopa kubva kuna baba saka zvinhu zvachiwa ndifunge kuti zvichagadzirika ini nokuti mwana aiona zviri zvaitwa nababa saka ndifunge kuti zvichachinja nokuti zviri kurwadza zvichirema unotoona kuti vamugabe vaive nani tekurewo makombi 50 cents apa takakwirawo kubva kwatinogara tichikwira ma$10 manheru kuseni chikwirawo ma$7 saka zvakurwadza ndinongoti pamwe maybe mwari achatindione kufamba kwenguva pamwe kuchauya umwe munhu achagonawo zvigadzirisawo hatizive hedu
mabasa api amungarangarire vamugabe nawo
ani ndinongovarangarira hangu nekuti nemabasa ekusunungura nyika uye nekuti vaive munhu wee asingade zvisina basa kana kuti pakaitika padhira chinhu chakati vaitidzikisai pakanzi zvipaitiwa zvinhu zvakati vaiva munhu anomira ende vangava munhu akasinga akasiyana naidi zvekuti aiti zvinhu ngazvidzika ende zvaidzika ipapo pasina kuti zvinhu zvinozonzi mangwana nazvazonzi chii sandovarangarira nyanya pazvinhu zvandakaonawo inini hangu kukura kwangu zvezvikafu makombi aiwa munhu aive ari nani pamabasa ndopedza panga pakati pei inyange pachikoro aiwa pachikoro vanga vanekenazvo manje vamunangagwa vanodzinga izvozvi kumusha kwedu kwakadzingwa vanhu mwana ada kunyora juni vakadzingwa vanhu mamisho kati endeni kwamunogara mudzokere kwamakabva izvo vanhu vada kunyora ma4 vakabva vatosvigira panzira zvamunhu asina ke nedzidzo yevana samugabe vaive neke nedzidzo yevana saka aiwa ndinovatenda hangu kuti pava vakabata ipapo mwari angorangarirawo ipapo vanga vakashaisha mwari angogadzirisawo zvavo kuti munhu wese anotadza panyika asi idi hanashoti tichasvika kumberi tinayo
tazotaura zvakare nemumwe mudzimai ari musouth africa regai tinzwe kuti anga ari kuti chii
indinonzi Chipombofu ndiri kujohannesburg kushaya kwavamugabe iyi kwatirwadza sezvizvarwa zvezimbabwe tiri kutoshuvira kuti dai vanga varipo isu kuno nekushungurudzwa kwatiri kuitwa vangadai vakatotibatsira vakatotaura kuti vana vangu handidi kuti vanzarwo kana kuti dai vangatotumira mabhazi akatouya kuzotitakura tarwadziwa zvikuru tarasikirwa negamba nemutungamiri anga akatitsigira vanga vari baba vedu
zvii zvamucharangarira pamusoro pavamugabe
zvatichavarangarira navo inyaya dzavakati yechikoro
pane here zvamunoshora zvamunotimi dai apa neapa vakagadzirisawo nhoroondo yavo yaizosanduka
ini hangu pane zvandinoshora handina hangu
aiwa nguva dzedu ndodzaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvekushaya kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuSingapore. Muhurukuro yedu tabata vakashanda navamugabe kwenguva yakareba uye vaive mumwe wemakomanda eZANLA vaBernard Manyadza vaizivikanwa muhondo nerekuti pakachipoera. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaManyadza.
Aiwa ndinokutendai nokundifunga panguva dzemuZimbabwe muno. Zvazvirizvi
zvamungataurawo pamusoro pekushaya kwavamugabe.
Ndine urombo mhuri yese kwagushungo nehanzvadzi yangu uyo Grace Marufu uyo naira soko saka ndinoti hanzvadzi wanasikirwa nemurume wako ndine urombo. Vamugabe kubvira tichiri vana vechikoro ivo vari kujeni taiva adhimaya ndakazobuda kuti tiende kuna nezambia tanzania uko vainyorwa nezvavo chaizvo nanako murezuruga regumbo haa tichivaadhimaya zvokunyanya ndakazibounzinzi vacambridge intellectual vanhu tichitofunga kuti ndiye model yedu chaiyo chaiyo kusvika patakazoita zvemugadza wedocument maproblemu akanga aitika mumovement yedu yekuzimbabwe african national union kusvika tazosanganawo kumozambique totokatyamara tavaitasimagoro kubva kugirimani kuuya kubeira nerimwe ekudazizive kuuya navo muchimoyo tokatyamara vakutibvunza kuti unobva kupi zvaizve regionalism zviya zviya zvetribalism umwe comrade arundi comrade gova yakavati zvamuri kubvunza ndo zvinondivada zvii saka inii muri kuti isindaa comrade yakutenda kuti mungobvunza macommanders kuti unozepi saka ndikungotaura nepapupi kuti munhu atakange tichisimudzira zvacho sepfungwa dzedu mutakariro dzedzavo tozoona kuti zvaakusvika mutribalism izvi isu takange tichitichana kuti tribalism yakaipa
saka muri kureva here imi kuti vamugabe havanawo zvakanaka zvavakakudzidzisaiwo munguva yamagara nayo makoresa
munationalism yekuti ngativake nyika nation inobvi zimbabwe iyoyo iplus vachishanda vaina vamwe isu hatidi kuti tigoti ndivo vakaita single-handedly vaishanda vaina vamwe vanhu vakanga vari very competent ivo vana vachitepo ivo vana vatakawira ivo vana vaenozingalava vana havakawanda maenjarizi vana malianga femiyekwa malianga vaishanda navamwe kuvaka nation pamwe chete yezimbabwe kuti tiende forward asi kuzoita fragmentation iyo yekuti kana vakuda kuti vachisimbisa utongo hwavo manje hwekarot vokireta mafaction avakazotadza kunyatso maneja ndobva vazoridigurwa nenyaya yefactionalism yavakakireta ivo saka tiri kuti muguvaka nationalism zvanga zviri positive ka muguvaka nyika yezimbabwe very positive ndo zvakatira vazhinji izvozvo regrettably zvaakupwanywa manje nhasi kuti ndo imwe yezvelegasi yeri yakatibva history inini yacho iyoyo saka the balancing act ichaitwa namahistorian
kune vamwewo vari kupembedza vamugabe vamanyadza vachiti vakaita zvakanaka zvikuru kutora ivhu vachipa kuvatema zvii zvamunotaurawo pamusoro pazvo
kuvhu uku munoisa vana kuhondo murega kuva pasapoti varungu vakanga vachiita commercial agriculture i kwaitova neland bank namainspect akanga achitrena mafamu vokwedu vakangoti pidai muminda endai kuminda sapoti ndobva ichaitwa zvachose izvo tinotova chicheko chepasi rose kuti tise here vanhu vakabhinga vachirima tichizvisapota tega izvo taakuenda kuno kutsvaga chibage kunana mexico kunana argentina kunana brazil united states
kouyawo imwe nyaya inotariswa nevakawanda pakataurwa zita rekuti robert mugabe nyaya yegukura hundi zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo
ipapo dai vakangokurudza zvavo kuti tine urombo nezvakaitika uku fungidziro yangu ini ndeyekudai zvinhu zvizhinji izvi zvaiitika vachiti vakomana vangu vari kuita basa nemazvo havana kuzvavo kuti haiichaputikira mumaoko avo saka kuti vachiti mberi kune rima nenyaya yekuti hazvichaendeka hazvichaiteka uku nekuti hamungadarike pegukura kuti mudanyatsokupatsanangwa zvinobva vati yakanga iri moment of madness akanga ari meja apa ndiani akanga achipenga wacho
aiwa vamanyadza tinotenda zvikuru maita basa
aiwa zvakanaka
manga makateerera kune mumwe vanhu vakashanda navamugabe kwenguva yakareba munguva yehondo yechimurenga uye vaive komanda kuboka revarwi vezano rezanla vabernard manyadza vaizivikanwa nerekuti paka chipoera muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc
aiwa tinotenda jonga nechirongwa chako tinoshuvira zvakare chimwe chakadaro svondo rinouya sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi hama dzevaimbove mutungamiriri wenyika varobert mugabe dziri kudyira marasha mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa zvichitevera kushaya kwavamugabe kusingapore mutungamiriri wemdc vanelson chamisa vanosangana nechikwata chethe elders muharare vachikurukura mamiriro akaita zvinhu munyika pamwe nekukurudzirwa kuti pave nenharurirano pakati pavo vachamisa navaemarson munangagwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana
Kana mchida kutumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Anokuoneka ni mfaro, manerano, gidi Ray Choto, ngiri mu Washington DC. Doksi ya imina, ntunga milingomo, achukupaye na u, Zen Debele.
So kuhisika, tisenda baku VOA.